Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeye no misoro ya na uzedudza nasi chipiri chikumi 26-2018. Mapato yezve matongerwe enyika ari kukwikwidza musarudzo gore rino anoungana muHarare achinyorerana chibvumirano chekushanda murunyararo munguva yekutsvaga rutsigiro. Hurumende inoburitsa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo. MDC Alliance ichiti bato rine chekuita nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe reNational Patriotic Front arisi mumubatanidzwa weMDC Alliance kunyangwe hazvo nengo dzeNational Patriotic Front dzakanyoresa kuvota munzvimbo dzakawanda dzichitsigirwa neMDC Alliance sezvakaitika kuHarare South nedzimwe nzvimbo. Vakare mara vanoti vanodawo kuti vavhoterwe musarudzo nekuti kuremara hazvireve kuti havagoni kumirira veruzhinji. Studio 7 inotarisa nhoroondo yamuzvare Tokozani Kupe semumwe wemutungamiri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anocherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Vaimbove vashandi vekambani yeZisco Steel vanoti havachina chivimbo chekuti hurumende ichamutsiridza kambani iyi kuitira kuti vawanewo cheuviri. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumutambo yeWorld Cup kuRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.